vashandi vemuhurumende kuburikidza nemumaminingi akasiyana siyana ari mueducation sector ese neari muresources sevanhu ese havasi kufara maringe nebhonasi ya 2018. Saka vashandi havasi kufara, vari kutongoti ha bhonasi iro ravari kutaura tiri kungoritora sekuti hamune big Christmas box yavatipa, but bhonasi yedu ichauya because pamutemo vaifanirwa kutipa bhonasi risina kutanhaurwa zvavariita izvi. Because tine issue ye17.5% havana kuinclude imomo mubhonasi. Saka tiri kuti haano kutoasize bhonasi because hatina kunge tasangana seinjensi kuti titaurirane nehurumende kuti ichatipa mari yedu sei.
Saka tingati chii chamasunga musangano iwoyu sevashandi, nokuti kutoona mamwe masangano evashandi vakutopinda mukurangwa mabasa.
Vanga varipo vese muzvara nhasi, taiurana kuti muzvara mangwana tichasanganazve zvakare tobatana neyouth apex kuita press conference mangwana nenguva dza12:30 tichitsanangurira vashandi vehurumende zvatakawana kubva kumapoka akasiyana siyana. Zvino zvinhu zvationera hatichakwanisa kuuya kumabasa, uyezve nenyaya yekuti varingoedzana voti vashandi vakudzingwa mabasa mayouth officers aya zvatisina kugara pasi.
Saka tingatarisira here kuti vashandi vehurumende mungapindawo pakurangwa mabasa mushure memusangano wamangwana, kana kuti muchamirira kusangana nehurumende?
Seapex council hatiri kumhanyira kuti tingati tiri kurangwa mabasa, but tichatadza kuuya kumabasa nenyaya yekuti mari tinenge tisina. Asi musangano wamangwana ndewokuzivisa vashandi zvabuda muapex kuti upenyu hwaoma, vashandi hatichakwanisa kuenda kumabasa, hatina mari dzemabasa. Saka tichamirira musangano wemuchechina tosangana nehurumende tozwa kuti hurumende iri kuti kudii. Asi chokwadi kandimire ndechekuti zvinhu hazvina kumira mushe, vashandi vaomerwa, havachisina papata kuti vaende kumabasa. Even mabasa acho kumabhanga takanga tambowirawo nehurumende kuti mushandi ngaatendere kuti atore mari yake yese yaanenge atambira, salari yake yese musi umwe chete. Bati zvino tiri kunzwa vashandi vari kutaura kuti vari mabhengi anoswera musoro wese wezvivakamirepo $50.